This is a call to stop gender-based violence. Love yedu pataidana na Flo wakunge River na Magimukaranga Dayton Somanje.
Chidara kunzi Victor asingatemi danda rakatanga mushure nekunge shamwari dzangu dzaakunde dana nekuti Victor matema danda saka ndakazoona zvisina kukodzera kunge tinge tichitamba nemasei vakuru ndoo pandakatanga kuchiti aiwa dai nomandidana muchinditi Victor asingatemi danda saka pandakazotanga spoken word literature ndoo pandakatanga kushandisawo chitaro kuti Victor asingatemi danda nekuti ndakange ndorifarira
waimbonyora nhetembo uchiri ku University of Zimbabwe uko wave papi manje
Nyora nhetembo hazvina kutangira pauniversity of Zimbabwe zvakatanga tichiri kuchindondomaoko mugore ra2011 asi takazoona kuti ai zvava kubikwa nevanhu mazuva ano zvavasiyana saka takazochinja tichiita kuita inonzi modern poetry inova spoken word saka ndoo yatava kunyora
pari zvino ndezvipi zvauri kubura
zvino tine bhuku rinonzi mupakwa parwendo umo mune nhetembo dzangu 5 dziri kuitwa padanho reo-level kwotiwo zvakare ndine bhuku rinonzi kwaisava kuda kwangu rakanominitwa pamanama awards mugore ra2019
As I read of your explicit promiscuity, I stink, I am ugly, I am a mistake, above all I am loose.
Vamwewo vaunoshanda navo ndivanani
nyanduri Victor zvanai vanoshanda nevanhu vakawanda sanganisira ana Chinjere Mondera ana Oscar Gwiriri vanova mentor vangu zvoshandawo zvakare namukoma wangu mukoma Chomo Mutwazuka ndoo vandobata navo zvikuru sei kana tichishanda zvinyorwa
une mashoko here aungapewo vatsigiri vako
mashoko anenge ataure kuvatsigiri vangu ndekuti ai rambai muchinditsigira kunditsigira kwenyu kunondipa manyukunyuku ndinoziva kuti izvi zvekunyora izvi kazhinji kacho hazvina chouviri chazvinazvo asi kana vanhu vachinditsigira ndinonzwa manyukunyuko ndinonzwa kufara zvinondipa shungu yekuti ndirambe ndichienda mberi
kuivo vanoda kubatawo nyanduri Victor asingatemi nedanda vanokuwana kupi
vanoda kundibata vanondibata panhamba dzangu dzewhatsapp dzinoti 0716 36 0009 payoutube vanoenda munoendawo munoonawo ndori dzangu dzandakanyorawo munokosecha muchiti Victor asingatemi danda munoona content
Culture is also like a starving voucher. Enjoy. When will I enjoy?
Chitipawe imwe chete, se woza Friday, kudai yatinobuda nayo mudariro.
Ndinoda kubuda nako mudariro, neke kuti Mojolo the Pandemic. Aka kare mu album rangu rinonzi Soliloquy, Mojolo the Pandemic.
Mojolo the Pandemic. Yangu maka ndeyekukuda zvisina kana manyepo. Ndiye asaki sound pake mhepo nemanyepo. Kondaizive kuti ukadyara chokwadi unodzorowa nemanyepo iko zvinondangova sarungano asina kana paivepo chokwadi pakati pangu newe chaisavepo chete handingazvitedzeri pamwe dzinonditevera imhepo asi kwete kuzodanana newe ndiko kwaitawa kudzinganisana nemhepo
bebi wakandiramba ndakapererwa cause ndandakaperera you turned back on me ndaida kupisa pachingwa love yedu yaibvira kunge moto waiswa peturu though we broke up ndakusuwa ndautsvaga lawyer kugara ndiri 1 kuri kurwadza kunge lockdown unozvisiya inga magoods ndaitenga 1 chandaisaita kutema danda despite all my efforts I was a loser don't drive it
chinondinetsa ndechekuti chandakatadza ndopasina actually the previous day takatodzana good night I love you kata I love you too ndiko here kundida kwacho kwokundoona sekutu kundisimudzira bonzo mumhepo ondibutsira katu anyways musikuenda peta isodzi ndachema but never again will I trust you
Wantantane bond chanjasara kutenga ma US kana marans but you decided to throw me under the bus wangwa kundiona sebenzi Nailin you used to say you will lean on me you made me believe in love you said you love more of me kunge madhuku ndanda kukuona semurora wamai wakasunga dhuku wakandiremera dho pasina skero you left me second hand kunge hembe dzemubhero ndakazvigaya sometimes ndinobuda hupfu cause misodzi yangu yakasvika pakupera chisingaperi chinoshura but wakandishura wena asingatemedanda